ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano, unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decision yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the Politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo, ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru repolitburo, vavanozoti vanyori vecentral committee vanonzi politburo ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa, ndingasarudzwa kuita member yepolitburo. Iko zvino handina kususpendwa mumusangano, ndakangojeserwa kucentral committee kuti ndichiregera kuva munyori wevechidiki. Saka ndichiri full member of the party and the party allowed me to remain a member of the central committee.
Asi imi pachenyu senhengo yeZANU-PF, semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo?
Handizi kuti ndakambomiswa basa here, because a member of the central committee hauchisiri politburo member hazvirevi kuti wasaspindwa. Ipozisheni yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vavemo. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchamumbomira, haungatinini, nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the Politburo. So it's not an issue that a member, if you are told kuti mbomira apa, wobva watogumbuka wototi ndakutotambura makumbo kunge guru. Aiwa, inini ndiri mwana womusangano, ndiri mupolitburo, ndaitogarawo ndiri memba yepolitburo ndichitoita madecision akafanana neyatakaita musi watakaita decision iyoyo yakaita kuti ini ndindiye handisiri mupolitburo. Saka handina pandinoona, inongova purosesi yemusangano, iye musangano une kodzero yokuita decision yawakaita iyo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vatogarepi?
Hapana chapani zvinochinja, nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndirimo nokuti ZANU-PF inoda kuti ndive MP. Ndiri chief whip weZANU-PF. Zvinoita chief whip chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chief whip.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGutu South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona, uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichirega kuva munyori wevechidiki kuti ndakaraona pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita. Saka handina kumboona paine pfungwa inoratidza zvekuti pane zvimwe zviri kumberi zvandisingaoni. Ini ndinongoona uchingova hazvina kutanga kuitirwa watogarepika. Zvinhu zvinotongoitwa musangano nguva dzose, pakaita zvinenge zvaitika musangano unoona kuti apa zvapadai kuti tipagadzirise. Ndinofunga kuti tikadai tikati uyu ngachibva apa aende apa, uyu aende apa, apo togadzirira musangano unenge woramba une hwaro hwakasimba. Handioni izvozvo zvichitaridza anything, nekuti ndinoumba kuti musangano kuchengeta ndiri central committee member. Pazviri izvozvo zvinotongoratidza kuti musangano unoimba nini.
kune vamwe vatogara pi vari kuti imi vechibiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF munoti kudii nemashoko iwaya
hakuna zvakadaro muZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni uye pese pakaitika kana anga madambudziko anoitwa namayuti kana uchifudza mayuti uri kumbudza zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya
nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazenge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF
iyo yava kuda vasimon kayamoyo ndiwo mutauriri weZANU-PF enda ndichiri nemutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzevechidiki munyaya iyoyo iko zvino zvaakuda comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti musangano haisi kuti migiketeka musangano haisi unesiriji kana derei tiri collective decision yemusangano by any national issue is a collective decision so I think mukataura navasimon kayamoyo kana kuti mungataura navachinamasa vanokwanisa kukupai position yemusangano zvisina musangano wedu kune mapolicies ari very clear very well articulated zvokuti mukataura navo izvozvi vanokwanisa kupai kuti pane zviri kuitika zveuwo munyika musangano unofungei
imi semunhu munonzwa sei nezviri kuitika muZANU-PF
inini semunhu ZANU-PF ine vanhu vakawanda vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana its an organization kana muri muorganization pamwe vanhu vanoita dzimwe pfungwa mumwe oitawo dzimwe pfungwa kana kuti asi ZANU-PF pari zvino ipolitical party yakasimba ine unity iri deep yokuti ndingakuudzai kuti any time ZANU-PF win elections in this country hapana kana problem kubva kusero kusvika kuroro kucongress yeZANU-PF vanhu vakabatana zvemusocial media zvinotaurwa izvino zvinotaurwa nevamapepa ipfungwa vanoba vamwe vanenge vachifungawo kuti kuda pangabuda chakati kana kana tataura zvakati muZANU-PF munogona kuita division mozoita hakuna zviriko kuZANU-PF kune unity wevii very strong political party very strong representative of the people of Zimbabwe
ko vanhu vemudunhu ramunomirira reGood South vatogarepi vari kutambirawo sei zviri kuitika kwamuri izvi
hapana kana vanedambudziko nazvo kana vazvinzwa nokuti kana vanonyora musocial media ka vanonyorawo nedzimwe nzira dzinenge dzichiita padivi nokuita zvakadaro izvezvi zvatiri kutaura tose ndiri kuGood South vari kutofara vari kutobika chingwa chavo vari kutoita maprojekti avo vasambira maprojekti acho vakatosununguka varisina ruzivo rwobvunza ndotsanangura hapana une problem nazvo nekuti nyaya yokutora decision kana ingava disciplinary action yememba haimbotangiri kupolitibiro chero pabranch panotorwa disciplinary action chero padistrict chero paprovince chero kucentral committee kunongoitwa madecision saka vanhu vanozviziva kuti kana pakaita zvinenge zvichida kuti kuitwe machenjisi anotoitwa hazvirevi ruengo hazvirevi decision hazvirevi anything zvinenge kureva kuti musangano waona kuti kudaabva pangasheka ngatipasimbise woita zvavanofunga kuti zvinofanira kuita hapana kana dambudziko zvinotova mufaro wezvemembership yepati muGood South zvatiri kutaura pano
aiwa tinotenda vatogare pi nokuwana mukana kutsanangura pamumire uyezve nezviri kuitika mubato renyu
ndinokutendai zvikuru kuti pamukana wekuti nditaure nemi